manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kuvateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4/2017
makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti nezviri muchirongwa chedu chanhasi
Kuragiza kusafana iwe tombo mako hamuna upfu kwakuti unetofu isi tuti kusafa dai mari yanga ipinda musikulation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musikulation iwe tota tiona mari mapinda
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika Robert Mugabe ava vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushaya mari.
Rimwe sangano revechidiki Mulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe yavana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nekupa African Union mari inoita miriyoni yemadhora kwakaitwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe nezuro. Panguva iyo mari iri kunetsa munyika. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
VaMugabe nezuro vakapa sangano rembatanidzwa wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika. Kuti mari iyi iunganidzwe asi veruzhinji vakaita savaCharles Gwata avanogara mumusha weMelbourne muno muHarare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vaMugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika vaGwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari
Kuragiza kusafana iwe tombo mako hamuna upfu kwakuti unetofuti isi tuti kusafa dai mari yanga ipinda musikulation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musikulation iwe tota tiona mari mapinda ine zvichikuita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 zvozvo dai mari yanga ipinda musikulation
zvataurwa navaGwata zvatsinirwa navatonga emungwena vanogara mumusha weMaobra avo vati vaMugabe vanoziva kuti Zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vave kuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi
Mugabe vakanganisa vangabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai etofanira kutoshandiswa something zvekudevelopa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni ku EU waruda protection against my elections at 2018
asa my biula masunda avanogara musha wedziva rase kwamuno muHarare vaudza studio 7 kuti danho rakatorwa navaMugabe idanho rakanaka chose amai masunda vati Zimbabwe inofanira kugara ichidzidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vaMugabe vasingakwanise kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa
ndinoona zvakaitwa zvaitwa naPresident vedu vaMugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwest sezvo vakapiwa masanctions kunana England nana America uko
zvataurwa namai masunda zvatsinirwa navakambioni ngorima vanogara musha weAvonlea muno muHarare vangorima vati vaMugabe munhuwo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzawira avo emuAfrica.
Ava mugabe vakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika. Saka isusu tinofangwa kubetserawo Afrika ndedu inoi. Saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe. Vamugabe vakagonesa chaizvo ipapo.
Asi vaFrancis Sivanda vanogara muHague Park muno muHarare vapokana nezvataurwa namai Masunda navangorima vachiti Zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunze anoibatsira. Vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani hupfu hwese, mhuri yavo yosara ichiziya nenzara.
That is utter nonsense completely. Now ripo ndekuti isusu pachezvedu we have got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now right as we speak. But it is nezvi otozoona head of state achizopa African Union mari, whereas isusu pachezvedu madonors vari kwadzinga vari kuti hazvasi kuda kuti madonors ave achiparticipate munomu. They think kuti they are politically minded, whatever, they like got some interest in politics. But ozoona munhu achipa African Union a body that is rich already opa pa million, that is inini pachezvangu handisi kuona kuti zvinotobatsira nyika yedu in other way.
Vamugabe avo vaimbovesa chigaro weAfrican Union vakaudza musangano weAU uri kupindwa muguta guru reEthiopia reAddis Ababa nezuro kuti vakawana rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo reZANU-PF pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo. Kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba raShembengegwi vakaudza bepanhau reHerald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorwa varimi vachena. Panguva yakabvutwa mapurazi avo, varimi avo vakabuda mapurazi avo vasina chavakabata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo veruzhinji vari kuramba vachinetseka nekushaya mari mumabhanga, rimwe sangano revechidiki muBulawayo ratanga chirongwa chekuita ongororo yematambudziko akasiyana-siyana ari kusangana nevanhu nekuda kwekusashandiswa kwemabond notes munyika. Tinodzokorora nekuda kwekushandiswa kwemabond notes munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reYouth Economic Forum vafarika yamasiya mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vamasiya mhuru vati vakazivisa veReserve Bank of Zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vese musoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tinoda kupinda muvanhu. We are a think tank, hatiri kuti tizvifungire isusu. But tinoda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazo compiler tichiendesa ku RBZ. But ayo RBZ zvatakambotaura zviya zviya taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo nde e. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo vanoona nezvenyaya idzodzi dzemari vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya mhuru avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya vanoti vakatanga sangano reYouth Economic Forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazive nezvemagariro evanhu uye nezveupfumi hukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. Vachirenje mwoyo avo vanove nhengo yesangano reYouth Economic Forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara vanhu vasiri kutaura. Vari kutaura tirikuvanzvawo asi toda kuti vamwe vataure tinzvo vamwe kuti vari kuti kudii tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions vari nani tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka hazvisi zvekunetsana ayo kugadzirisana tichingotaura tichinzvanana
Vamwe vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari Vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuABZ kana kusangana neBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes munambudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weABZ John Mangudya vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. Vamangudya vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete vakawanda vakati kwete asi hurumende yakaenderera mberi nekunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushaikwa kwemari munyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kupemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe nyika iyi yawana kuzvitonga kubva kuBritain uko kwakawanikwa musi wa4 chikunguru 1776 vanhu vanopemberera zuva iri nekuita mabiko pamwe nemitambo yakasiyana-siyana nyika yose mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu vaDonald Trump vari kutarisirwa kucherechedza zuva ranhasi iri nekuita mabiko pamuzinda wavo weWhite House Ayo vachadya nemhuri dzemauto vachizopedzisira nekuona mafireworks. VaTrump vatumirawo mashoko kuvana venyika yavo ekuvashuvira zuva rakanaka. Mapurisa mumaguta mazhinji ematunhu ose enyika anonzi akagadzirira zvakasimba kudzivirira njodzi dzingangoitika pazuva iri dzinosanganisira dzekurwiswa nevanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vanoti chinoita kuti America ive nyika yakasiyana nedzimwe nyika hausi upfumi hwayo kwete asi kuti vanhu vayo avo vanogona kugarisana nevauye munyika yavo Dr. Dendere vanoti izvi zvinogona kuitwa nevana veZimbabwe kana hurumende yakazvipira kushanda nevanhu vose zvine jekerere Gatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pezuva rekuzvitonga kweAmerica iri.
Ini nhasi ndanga ndichitoverenga zvakataurwa navaObama paIndependence yemakore maviri apfuura. Vakati chinoita kuti America ive nyika yakanaka isi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa aiwa asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno. Vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrate independence I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika Nyangwe dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo.
Zvii zvamungati zvingatorwawo nevana veZimbabwe kana neZimbabwe zvinoitwa neAmerica kuti inge iri nyika yakagadzikana?
I think kuZimbabwe vanhu chavari kuda kunyangisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufanirwi kuramba uchidzokera kumashure. Nokuti takutiona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviri kwazvo zvakanaka zvaitika asi vazhinji vedu vari kutambura. Ka tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class kutambura kuve kushoma asiwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusarura ganda hakunakidzi saka izvozvo tinozvikudzawo futi
touyawo panyaya yepatriotism tinonzwa vamwe vachiti zvisvaro zveAmerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya munoti iwe muchitarisawo nezimbabwe panyaya dzepatriotism
Ya, ipapo ndinobvumirana nevana ndisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa. Asiwo papatriotism ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza weZimbabwe, ndinoona kunge maZimbabweans akawedzera rudo kunyika yavo. I think tikusvikako.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College, Dr. Chipo Dendere vari parunare kuMassachusetts muno maAmerica neStudio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065. Ne 15460 kilohertz ba shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
North Korea inoti yabudirira kuparura chirongwa chechombo chayo chinokwanisa kusvika kune dzimwe nyika. Chiitiko chinove chikuru kwazvo muurongwa weNorth Korea wekukwidziridza zvombo zvayo zvenyukiya. Zvinoitika kunyangazvo paine yambiro dzekuti isiyane nazvo dziri kubva pasi rose. Chombo icho chakandwa kubva panhandare iri pedyo nemugano wenyika iyi neChina uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva, chadonhera muJapan muchiitiko charovesa hana vezvematongerwo enyika muJapan uye kuburitsa pachena kukundikana kweChina kutarisisa North Korea.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim Bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino. Mutungamiri webhanga reAfriExim Bank vaBenedict Orama vakaudza vatori venhau kuKigali, Rwanda kuti vakagadzirira kushanda neZimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here. Pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera, Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vaMangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes.
Dano iri riri kuratidza kuti pavakataura musi wa 4 May 2016 vachiti varungoita a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa. Zvaku izvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent.
Vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishaikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera.
Kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa, unokwereta kuti uvake madhemu, unokwereta kuti uvake mapower stations, because future generations will use mugwagwa, will use national railways, will use magetsi. So unenge usina kuprejudisa mafuture generations, asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano.
Harisi danho rakanaka. Petakatanga bond note, vaMangudya vakati mari bond note vari kuiunza nokuti vada kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika. Kutaura kuno, bond note riri kutengeswa kuJohannesburg, bond note riri kutengeswa kuBotswana, Zambia, Mozambique. Kana uchiuya kuZimbabwe unopiwa bond note kuti heyo mari yako urikuenda kumusha ende unoshandisa bond note. Bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muZimbabwe nekuti dai pasina bond note pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti igare kuvanhu ichitrade bond note. Bond note takaitaura kuti yafana nelipitikiriswa padachika kuti rinake, harisi rakanaka dachika.
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika.
Asi usakanganwa kuti vachinamasa vakadya $4.4 billion. Yanga iri mabhenge vaitengesa matreasure bills. Gomba rakacherwa nevachinamasa. Saka ima isa 400 mero mugomba imomo aungarizadzika. Fanda $4.4 billion kuti idzoke bhenge mumabhenge. Iri rakatorwa nevachinamasa vabhadhara masararies. Ende varingoramba vachingotora kuti ari kuno kumureserve bhenge mune $1 billion. Tiona magwara abuda nereserve bhenge. overdraft yakadziwa nehurument saka inochinja sei dambudziko remare
asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reemployers confederation of zimbabwe vakalisto jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka but namo iripo ndiye kungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti rambe ichingotenderera munyika of course haisi yoyose inoramba irimo unowana pana vamwe vanonunzwa tinzwa dzinotorawo mari dzichibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka I think zvinhu zvatova long overdue zvokuti de vaipamidzira kana kusvika half a billion zvinotoita nani
Zimbabwe yakatanga kushandisa dora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita serand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vasateerere zvinotaurwa nedzimwe nhengo dzebato raure ZANU-PF uye muhurumende zvokuti chirongwa chemagutsa checommand agriculture chakaipa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamatura eGrain Marketing Board GMB muLions Den pedyo nechinoi vamunangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanochiropodza chirongwa chemagutsa. Vamunangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kuGMB vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura. Vamunangagwa vati kunyange vamwe vevanochoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu nyika vaRobert Mugabe vakati chirongwa chakanakisisa
chibagwe chinomokura chichingokura chigokohwewa chigoya kujeri vachingotaura saka mutemei chibagwe chemumunda muka tagura chimupepa pane vakati iagri culture beautiful culture saka handene tiite zvinhu zvinotibatsira semhuri hapana munhu wani angati anogona kusva zvose nezvi
vamunangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri
zvino tikawana mwana wezimbabwe anopingendare nyaya iyi tokuita sei tina
musozi anonzi meja general retired zimundi
nemukuru wamajenda aita musoja
zimundi ndiye anochengeta majeri
kana wapindendare unenge watofunga kundoda kuinda kwavazimundi
vakapanobata chigaro chegurukota rezvekurima vadouglas mumbeshora vachoropodza kuita kwevashandi vegmb avo vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura egmb
hapana kunhu chinemwe chakondendi yakakura chikaenda apa ubatukutaura pa 200 meters away votengesa kumakoronyera aya ndii makoronyera ari kuyaaishaikopinda pamba mamwe macomplains atiri kunzwa ati tida kuti zviri kupamiswa sezvo mamwe maadvisions euori honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mukiu yekuendesa kumoisa testing vaakutonzivadrive
munyori mubazi rezvekurima varingson chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu makumi maviri kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kugmb imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri kunyange hurumende iri kuridza hwamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura egmb waratidza kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira uori hwevashandi vegmb kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kugmb uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva ndakamirira studio 7 mulions den ndini ata achiguriwa
Mm-hmm. Masangano vechidiki ari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekurudzira vechidiki munyika kuti vanyorose kuitira kuti vagokwanisa kuvhota muzarudzo dza 2018. Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro vakaparura urongwa hwekukurudzira vadzidzi kuti vanovhota svondo rapera pasi pechirongwa chehashtag mudzidzi vhota. Tungamiri ngomo weStudio 7. Abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka avanoti vari kufara nekuzvipira kwevechidiki ava kuvhota gore rinouya.
Tikaona wechidiki wemuzvikoro zvepamusoro ava wapindira munyaya iyi, tinobva tanyatsotanga kuona kuti wavhurika pfungwa, wakunyatsa kuona uye zvinotikoshera kuti mumusarudzo dzakati wandei dzatakaita mumashurumo wechidiki wanenge nguva tisina tariro, vasina chiwimbo nekupinda musarudzo. Saka kupinda kwavo nekukurudzirana uku kunonyatsotiratidza pachena kuti vanenge vaakuona kuti zvine pundutso.
Mukufamba kwenyu muchikurukura nevechidiki apa, mungati here mune chivimbo muri kugutsikana kuti vachange vachivhota neuwandu hwavo?
Chokwadi, chiripo ndechekunyatsoti vechidiki vari kunyatsoona kuti mamiriro aita nyika atsitsirira ivo kunyanya kudarika kutsitsirira kwaita wabve zero. Saka tiri kunyatsoona chaizvo chaizvo kuti wechidiki vari kunyatsoona kuti vakasapindira munyaya iyi hakuna kureba kwavanogona kuenda, nekuti hapana remangwana rakanyatsojeka retiri kuzva vari kuura vavakutanga ivo kuona, zvichibva kune zvavari kutitaurira isu mukukurukura kwetiri kuita navo netiri kufamba.
Pane zvimhingamupini zvamuri kusangana nazvo here?
Ndingati isusu seZimbabwe yadzoka muitiro wetiri kuita hatisati hedu tati tasangana nechetingati chimhingamupini, nekuti tiri kutarisana nemunhu ari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu. Kusangana nevechidiki vari mumamiriro ezvinhu ari kurwadza. Saka ivavo ndo vetiri kunyanya kuenda tichinotaura navo, takanangana navo tichishandisa nzira dzisinganyanyoonekwi zvadzo nevanotirwisa wezano vari kuti vatikanganise pane pezvisiti.
Vaitai Machakaire ndive sangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nemasangano evechidiki mukukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001202465 0318, kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushayiwa mari.
Rimwe sangano revechidiki muBulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes mumabhanga.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe yaona kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro dzemazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So we see